Aizida garadara gadirira tanguita taura kataita kufukura maelections akaitika gore rino asi nemhaka kuti atisatapedza kugadzira bumbiro remutemo maelections achaitiwa next year zvaitiwa navamugabe lesi clear inyaya yokuapila kumakotsi kuti vatendegwe kuextenda nhambo yokugadzirira sarudzo vachazoti vapedza vogara pasi navamwe vavo kana zvaitiwa vogara navo vachiconsulta kuti maelection yachatiwa rini hapana date rataurwa kwangonzi sometime munana march saka hatirege kuita impression yokuti vamugabe vaanaunsa maelection havasati vaanaunsa maelection nekuti mapepa anonyora zvaanoda asi isu tiri redi anytime
vamonzora tipeiwo divi rebato renyu panyaya iyi
kwanhasi ndoda kumbobvumirana navagumbo kuti vamugabe havana kuti maelections ari muna march havana kutara date chikumbiro chete chavanga vachingotaura kuti dai zvichiita dai zvaita muna march vataura very carefully nekuti vanoziva kuti pamutemo uripo vanofanira kuconsulta nemamwe maprinciples muglobal political agreement kunyanyanyanya naprime minister prime minister vanofanira kubvumirana navamugabe kuti toita election rini uyezve pane zvizhinji zvinofanira kugadziriswa election isati yaitika zvinosanganisira constitution zvinosanganisira zvakare nyaya dzemhirizhonga tiri kuona kuti kwaane mhirizhonga dzaakutanga dzemasoja ari kunorova vanhu kumarari izvozvo hazvibvumirwi saka ndo zvimwe zvinofanira kugadziriswa tisati aenda kuelection as far as the MDC is concerned chatinokosheka hachisi chekuti election yaitwa rini kana kuti yaitwa mangwana kana kuti yaitwa muna machi izvozvo handizvo zvatokosheka tinokoshesa kuti election iyi yaitwa here pamaconditions akanaka maconditions ekuti mwana wezimbabwe anoenda kunovhota akasununguka zvikanzi free and fair election kana mangwana chaiwo ndingada kukondesa vagumbo kumberengwa kwavo ikoko
vagumbo vamugabe havadiwo here zvakare kutanga vagara pasi nevamwe vavo kuti vabude nezuva raivo mabi elections
aiwa zviko handi koti yakadecide against vamugabe panyaya yamabi election saka vamugabe ndo vanopinduraka vamwe vangagopindura chinyi vasina kudomwa nemakoti saka vamugabe saiye president vanodomwa nenyaya iyi ndoda kuti tidzokere kuna vamonzora kuti vamonzora inini ndiri redi kuti kana unenge achida wane shungu dzake dzokuuya kumberengwa ngauye toonana paground toenda pastiki toona kuti vanobuda ndiyani izvazvo ndezvimwe izvi ndezvamangwana asi zvaiko zvino ndezvokuti isu tinoona kuti maelection ngaaitwe murunyararo ndozvatakataura tataurazve ende tongoramba tichingotaura kwese kwese kwatinoadressa mameetings tinoemphasiza nyaya iyoyo chatava kuita problem yatava nayo ndechekuti kana one incident ikaitika kuno yava kutobva sokuti nyika yose ndozviri kuitika zvavataura zvamasoja kwamutoko ini handizvizivi ndinenge ndisipo but maripoti andenge ndichiwana ndokutiko hai hakuna chaitika ini ndofara kana vamunzora vachitivo havati violence thats true but ngavarege kuprovoka violence because mastatistics atidapana panotaridza kuti vanhu vemdc ndo vanonyanyisa kuita violence ikingongwa chiuru unoona zviriko
vamonzora tipeiwo pfungwa dzenyu kana kuti pindurai mashoko aababa gumbo aya
aiwa vagumbo vari kutaura havo semunhu arimo muzano pf macho nyaya iripo ndeyekuti kana masoja kana angava maviri kana kuti matatu ingava one incident yekuti masoja atsautsira akarova vanhu vari parari yavo vanofanira kusungwa nehurumende asi tinoona kuti hurumende yakamisirwa nachihuri wezano pf haisi kusunga masoja iwayo macio akatora nhumbi dzemdc zviripo zviri documented kana zvisati zvasvika kuhofisi kwavagumbo then hamene kuti information system yezano yacho yakamira sei kwete kuti kune vasingasungwi kune vanosungwa
vagumbo
handidi kutaura zvangu zvimwe zvinhu zvaanga achitaura zvekuti zvinhu zvaanongotaura mazo vese zvandifungira kuti hazvina nebasa asi poindi yandoda kuti ndibate inyaya yekuti iko kana uchida kuti uite business unotanga wamboshanda ukuzoita business mangwana uchida munda unotanga wambosanda ukuzowana munda naikediwe vane vezimbabwe nyika inoi ingazogadzirika zvakanaka here
vamonzora munoona here referendum ichibudirira kuitwa muna november muri kufungidzirwa napuresident mugabe kuti ingangoitwa
aiwa referendum haiite muna november nokuti pari zino all stakeholders conference yakunoitwa pavhiki yechitatu yaoctobe tikanga tichinge tadaro pane zvinofanira kusungirwa kuti zviitike kuti rwaro rienda kuparliament rinofanira kugara kuparliament for 1 month hazvikwanisiki madate apiwa aya asi nyaya iripo ndeyekuti kune vanhu vakadeclare process izvi ZANU PF tapedza kunyorerana tikasainirana vakauya nezvinhu 266 zvavakachinja pagwaro ranga rabvumiranwa ndo zvakadhireya izvozvo dai zvisiri izvo tingadai takapedza constitution iyi muna July saka dheti riri kutaurwa navamugabe idheti rekuti havana kunyatsoupiwa zvakanakisisa kuti zvinhu zvichafamba sei.